Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manheru anhasi kuri musi wemugovera nyamavhuvhu 1 2020 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Toto ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Wandu wevanhu vafa nechirwere cheCovid-19 munyika. Wakakwira nezuro kusvika pamakumi matanhatu nevanomwe. Vanhu gumi nevatatu vanomiswa mudare muHarare. Vachipomerwa mhosva yekuratidzira zvisiri pamutemo kwakaitika nezuro muHarare. Nasi akwana makore maviri kubva pakapfurwa nemauto vanhu vatanhatu vakafa mumigwagwa yemuHarare. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Wandu wevanhu vafa nechirwere cheCovid-19 munyika wakakwira nezuro kusvika pamakumi matanhatu nevanomwe zvichitevera kufa kwevanhu gumi nevana. Vanhu vabatwa nechirwere ichi vava zviuru zvitatu nezana nemakumi matanhatu nevapfumbamwe kana kuti 3,169 zvichitevera kubatwa kwevamwe vanhu makumi manomwe nevanomwe nezuro. Vanhu gumi vakabva kuSouth Africa, vatatu vakabva kuBotswana, uye vanhu makumi matanhatu nevanomwe vari vanhu vagara vari munyika vasina nhoroondo yekushanya kunze kwenyika. Mutauriri weMDC Alliance muzvarefa dzaemahere, munyori wemabhuku Tsitsi Dangarembwa nevamwe vanhu gumi nemumwe chete vakasungwa nezuro vamiswa pamberi pedare nhasi vachipomerwa mhosva yekutyora murau weCovid-19 regulations pamwe nekukurudzira mhirizhonga. Vanhu ava vapiwa mukana wokubvisa mari yechibatiso. Mumwe mutongi wedare reHigh Court muBulawayo apa mutongo wekuti mapurisa anofanirwa kuunza kudare mukati memazuva matatu anotevera vatawanda muchehiwa avo vasingazivikanwe kuti varipi mushure mekunge vasungwa nemapurisa nemusi wechina. Kudzanai Musengi anotipanya inotevera.
Mutongi wedare reHigh Court Justice Martin Makonese vapa mutongo uyu zvichitevera chikumbiro chechimbi chimbi chaitwa neGweta vanqobi leStole chekuti mapurisa aunze vamuchehiwa kudare. Vamuchehiwa muzukuru wemutapi wenhau Mududuzi Matutu uyo ari kudiwa nemapurisa. VaStole vati vaita chikumbiro ichi nekuti vamuchehiwa havasi kuzivikanwa kwavari kubva musi wavakasungwa nemusi wechina chapfuura pamwe chete nedzimwe hama mbiri dzaMatutu. VaStole vati dzimwe hama mbiri idzi dzave kumba mushure mekuregerwa nemapurisa.
Taita application yehabeas corpus. Habeas corpus zvichireva kuti mapurisa ngaunze munhu kukoti tuziziva kuti munhu uyu akasungwa musi wa29 manheru. Kubva ipapo paakasungwa haasi kuzivikanwa kuti ari kupi. Naizvozvo tazoenda kudare huru kuHigh Court kuti rikombele mapurisa kuti ngaaunze munhu kukoti. Application yacho yagrantiwa.
Matutu uyo anove mupepeti webepa nhau repadande mutande rinonzi Zim Live ari kupomerwa mhosva yekukurudzira mhirizhonga. Studio 7 haina kukwanisa kutaura naMatutu sezvo vanhu vasiri kuziva kuti aripi kunyange hazvo ari kugara achiburitsa zviri kuitika padande mutande rake reTwitter. Mutevedzeri wemutauriri webato reMDC Alliance vaClifford Hlatshwayo vati pane nhengo dzavo dzine chitsama dzakasungwa munzvimbo dzakasiyana siyana munyika mose nezuro iro raive zuva rakange rakarongwa kuratidzira munyika mose. vashlachwa yovatiwo vamwe vanhuwo zvavo vakashungurudzwa kana kurohwa nemapurisa nevechiuto munzvimbo dzakasiyana siyana munyika.
Kuchiredzi Honorable Mugido vanova mutedzeri wemutungamiriro wevadzimai akafanira kubata chigaro pari zvino vakasungwa nevamwe vakati wandei ikoko kumasvingo. Kanzela Godfrey Kurawone vakasungwa zvakare mukokeri webasa mubato reMDC Alliance kumashura and West. Kanzela Dzeka vakasungwa at gunpoint kuchegutu nevamwe vane chitsama. Tinoona zvakare vanhu vakarohwa zvakaipisisa nezuro vachirohwa nemasoja nevamwe vanhu vasiri vebato vanga vakazvigarira kudzimba dzavo vachirakashwa zvakaipisisa. Tinoona zvakare kuBulawayo vanhu vakasungwa vane chitsama.
Tabata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe kuti kune vanhu vangani vakasungwa munyika nezuro uye kuti kune vakamhangara here kuti vakarohwa nemapurisa nemasoja vakati tizovafonera mushure mekanguva. Patazovabata vati vange vasisiri pabasa. Mune imwe onyaya, kunyange hazvo vanhu vange vari vashoma pane mamwe mazuva, nhasi zvitoro, mabhangi nemamwe mabhizimisi zvange zvakavhura, vanhu vachiita mabasa avo semazuva ose uye mudhorobha mange mine masoja nemapurisa mashoma. Mumwe mugari anotengesa mune chimwe chitoro chinotengesa zvekudya kusanganisira muriwo nezvimwe zvirimwa uye angozvidoma nezita rekuti Amai Tanaka ati akwanisa kuuya kubasa pasina kunetseka.
Nhasi tafamba zvakanaka, hatina mapurisa ari muhamu murodhi ari kufunza tsamba but hatina mboita problem now. Kushanda, yeah, tirikushanda hedu zvakanaka, hatina bata muna vanhu mutauni.
Mumwe wamugari uyo angozvidoma nezita rekuti James uyo anotengesa muriwo nezvimwe pamusika wemuna Fifth Avenue ati akwanisawo kupinda mudhorobha pasinawo kunetseka kunyange hazvo kwange kuine maroadblock mumugwagwa waanoshandisa kupinda mudhorobha.
Transport yanga isi kunetsa but mapurisa ndianga achimbodzorera kumba vanhu makuseni ipapo asi ndafambangu zvakanaka. Vanhu vangu vasimo mutauni makuseni vangu vari vashoma asi izvezvi hazvanani vanhu vati wandei mutauni. Zvikwanisa kushanda mbija nambija.
Sangano re31st July Movement rakange rakurudzira kuti vanhu vapinde mumigwagwa vachiratidzira nezuro asi murongi wekuratidzira uku vaJacob Ngarivhume vakabva vasungwa ndokunyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Chikumbiro chekuti vapiwe mukana uyu chave kuzonzwikwa nedare repamusoro nemusi wemuvhuro. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Ava makore maviri nhasi kubva pakapfurwa vanhu vatanhatu muHarare vakafa mukuratidzira kwakaitika musi wa 1 Nyamavhuvhu 2018. Vanhu vachinyinyita nemafambisirwo akaitwa sarudzo dzegore iri. Mauto akapinda mumigwagwa akapfura vanhu vairatidzira izvo zvakashorwa nepasi rose. Hurumende yakamanikidzwa kuumba komisheni yekuferefeta zvakaitika. Vaimbove mutungamiri weSouth Africa vaKhalema Moshande ndivo vakaitwa sachigaro wekomisheni iyi. Komisheni iyi yakakurudzira hurumende kuti iripe hama dzevanhu vakapfurwa ava uye kubhadharira mari dzechikoro dzevana vevanhu vakapfurwa vakafa uye kuona kuti vakapara mhosva idzi vamiswa pamberi pematare edzimhosva. Gurukota rezvekubudiswa kwemashoko Amai Monica Mutsvangwa vanoti zvakaitika musi waNyamavhuvhu 1 2018 hazvifanirwe kuitika zvakare munyika yakasununguka seZimbabwe. Vatiwo hurumende irikugadzirisa zvose zviri muMoshande Commission report kusanganisira kuripa hama dzevanhu vane hama dzakafa idzi. Tabata mumwe wemakomishina ekomisheni iyi vaLovemore Maduku avo vanova zvakare mutungamiri weNational Constitutional Assembly avo vanoti komisheni yavo yakabuda pachena kuti vanhu ava vakapfurwa nemasoja nemapurisa.
Chekutanga ndechekuti vanhu ngavangoziva kuti gwaro reMoshande Commission report rine zvinhu zvakawanda, harina chinhu 1 kana zviviri, mune zvinhu zvakawandisa zviripo. Saka patiri kutaura zvaya kuti chii chiri kuitwa, pane zvimwe zvinhu zviri pachena, pamwe zvinotikwanisa kuti munhu wese aone kuti izvi zvaakuitika kana kuti hazvina kuitika. Ngatitange nechekutanga tanga changa chakakosha paripoti yeMoshande Commission yanga iri kuti tikwanise kuziva kuti vanhu 6 vakashaika musi wa 1 August vakaonekwa vakafa vamwe mutauni nevamwe vakazofira kuchipatara vaine gunshot wounds. Ndeyani munhu akaita izvozvo? Vanhu ivavo vakafurwa nani? Komisheni yedu yeMoshande yakati vanhu ivavo vakafurwa nemasoja nemapurisa. Saka icho chicho chisungo chakatoburwa. Hurumende yakatambira zvine izvo zvekuti masoja nemapurisa ndo akaita izvo. Taida kuti commission yaida kuti zvinhu zvitambirwe nevanhu. Saka here is one point. Chechipiri chatakataura mucommission takati kana pakaita vanhu vanoratidzira vanoita pademonstration, mapurisa nemasoja vafanira kudarikidza mutemo wekuti vayasobata kuti mademonstrations asaita violence, asa hafanira kutyora kodzero dzevanhu zvekuti mapurisa haabvumidzi kurova vanhu vari kudemonstrata kana kuita zvakadaro. Vanofanira kuti kana vanhu vademonstrate nyange vasina kutevedza mutemo, anenge asina kutevedza mutemo anofanira kusungwa asina kurova.
Matimi, chimwe chisungo chakabuda necommission iyi ndechekuti izvo mapurisa nemauto haafaniri kunge achimbunyikidza kodzero dzevanhu vanenge vachiratidzira kunyange hazvo vasina kunge vapuwa mvumo. Tiri kuona kuti nezuro kwakave nekuratidzira vanhu vakawanda vairohwa nemasoja vachisungwa, munoti kudii nazvo takatarisa zvakabuda mucommission yamakanga muri?
Handina kuona zvauri kutaura zvekuti vanhu vazhinji vakasungwa nekurohwa nemasoja nezuro, nekuti nezuro kana chera musi wa31 July hakuna mademonstrations akaitwa ungati idemo yatiri kutaura. Mumontante commission taitarisa mademonstrations aya ekuti anouya vanhu vakawanda, vamwe pane vanhu 400, 500, 1,000 vari kufamba vadi. Zvakaitika muna 1 August vari zvokuishudha kana kuita futi kune vanhu vakawanda. Hatina kuona mademonstration erudzi rwavanhu. You know madamu aiitwa anoitwa kuna kuamerika. When you get demonstrations the pictures dzinobuda dzinenge dziri pachina ti pane demonstration. Hatina picture kana one inotaridza kuti nezuro kwakaitwa mademonstrations erudzi rwatakadila narwo mumontante commission.
Imi semakomishina anga ari mumoshande commission aya, munotevedzera here zvinenge zvichiitwa nehurumende kuona kuti izvo hurumende yazadzisa zvisungo zvamakabuda nazvo?
Tinoromba nekuti isusu semacommissioners emontante takatopedza basa, hatina kodzero kana mvumo yekuti tikwanise kumonita. Takaapoindwa kuti titarise zvakaitika musi wa1 August toona kuti ndiani akakonzera zvinhu izvozvo, tikataurira the whole world kuti masoja nemapurisa, tikapa marecommendations iwavo ekuti masoja nemapurisa hafaniri kuita zvakati, uyewo vanotaridzira hafaniri kuita violence. Takazvinyora futi muripoti iyoyo. Zvaakune vanhu vezimbabwe kuti vatarise kuti zvakataurwa nemontante commission zviri kutevedzwa here. Hazvizi zvemontante commission kuti ione. Ndingada kukupai muenzaniso yekuti parliament inogara pasi yogadzira mutemo kuti kune act yakati. Havasiri maMPs anofamba achitarisa kuti mitemo yaitwa here. Kunenge kwatova nemapurisa, kune macourts vanofanira kutarisa zvinhu zvakadaro. Saka ibasa recivil society, magroups akasiyana siyana nemapolitical parties akasiyana siyana nevanhu vemuZimbabwe, nekuti commission report yedu inganditi zvibude pachena, munhu wese anayo. Mimi sevatiriwo ndanokunayo iri paindanet, anyone anokwanisa kungokloga kuti da kuona montante commission anozviona. And then hazvisi zvemucommission kuti iti macommissioners nekuti haachabvumidzwi nemutemo, basa ravo akatoti akatopedza. But ndichiri panyaya iyoyo ngandikurumidze kutaura kuti montante commission yakarekomenda zvokuti kana paitika zvinhu ngatishandise mafacts kuti tinoongorora zvaitika, kwete kungotaura tenge tiri kuona kuti zvakaitika. Sezvavanga vataura pautanga vati rutoti nezuro kwakaita mademonstrations vanhu vakasungwa, iyoyo pfungwa iyoyo takairamba futi media angaitaura zvinhu zviri pachena zvinenge zvadi zvaitika.
But vamadhukuka kana muchiti media yacho tisi vanhu vacho, tinayo mavhidhiyo, tinayo mapikicha, tine vatori venhavo vaiona vanhu vachisungwa nekurohwa nezuro.
Kana ukanditumirawo ndingazopatata interview ne ndanisati ndamaona mavhidhiyos avo kutaura iwo.
Mutungamiri weNational Constitutional Assembly vaLove Momadhuku vachitaura vari parunhare vari muHarare. Tabatawo gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuChamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga kuti tinzwewo maonero avo.
Kwete hationi hurumende yeZimbabwe ichitevedza zvakatarwa neMoshande Commission, iyo yakabhadharwa mari zvuru nezvuru zvemadhora ekunze kuti ivheneke mirishonga yakaitika musi wa1 August 2018. Asi tiri kuona kuti hurumende yatofuratira zvachose zvese zvakakomekedzwa neMoshande Commission, zvinosanganisira kuti vanhu vakapfuura vanhu vatanhatu vasungwe uyezve hama dzevakafa dzipuwewo mimwe migove kuti vaone chechouviri uyezvewo kuti mauto nemapurisa vasangodirwa mumigwagwa zvisina maturo zvinokonzera mhirizhonga nekufa kwevanhu.
Tanzwa amai mutsvangwa vanova gurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko vachiti izvo hurumende iri kuziva zviri muMoshande Commission uye iri kuona kuti izvo zvinhu zvingagadziriswe sei, munoti kudii nemashoko iwayo?
Ko zvinogotora nguva yakareba kudai nemhaka yeiko? Handiti basa rakaitwa neMoshande Commission rakapera muna December 2018. Nemhaka yeyo zvichiramba zvichitora nguva ivo vachiziva zvinoda kuitwa, hazvinetsi nekuti vanhu vakapfuura vanhu musi wa 1 August 2018 vanozivikanwa, ngavasungwe vamiswa mberi pematare edzimhosva. Hazvitori mari yakawanda izvozvo. Mari zhinji yakaparadzwa ndeyakatopinda muMoshande Commission. Zvoreva kuti mashoko amai Monica Mutsvangwa haasi ekurevesa. Panenge panongori nenyaya yekuda kuhwanda nemunwe. Havasi kuda sehurumende kuti mauto amiswe pamberi pematare edzimhosva. Uyezve tiri kuona kuti hunhu ihwohwo hwekuti hurumende inongoti pakanzi panoda kutaridzirwa murunyararo yodira masoja mumigwagwa inoramba ichiitwa nguva nenguva, kureva kuti havasi kuteerera zvakataurwa neMoshande Commission.
Imi semasangano anohwira kodzoro dzevanhu, pane matanho here amuri kutora mukuonawo kuti izvo Moshande Commission iyi yazadziswa?
Nguva nenguva tinoramba tichitaura semasangano anohwira kodzero dzevanhu tichichevedzera kuti hurumende yeZimbabwe kana ichirevesa panyaya dzekodzero ngaitange nekuzadzisa zvakatarwa muMoshande Commission. Patinowana mukana wega wega wekuti titaure nevakuru vehurumende ndoushoko ratinotanga naro. Asi tiri kutaura nevanhu vakaisa zvimiti munzeve vasiri kuteerera nini chaidzo, vasinganzwe shoko rekodzero. Nekuti patova nemakore maviri zvaitika izvi, asi hapana matanho ari kutorwa. Rimwe dambudziko riripo nderekuti hakasike kutanga hurumende ichifuratira zvinenge zvabva mumakomishoni. Tinoziva kuti chero nguva yekukura hundi chaiyo pakaitwa komishoni yechihambakwe yakataura zvaifana kuitwa, asi hapana kana chimwe chete chakaitwa panguva iyoyo. Ndo hunhu humwe chete hwatiri kuona nehurumende yanhasi yava munangagwa.
Mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vachitaura vari parunhare vari kuBritain. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu muAmerica vari kuenda kunovhota musi wa3 Mbudzi musarudzo yemutungamiri wenyika. Mutungamiri weAmerica pari zvino vaDonald Trump vachange vachipikwidzana navaJoe Biden, avo vachange vakamirira bato reDemocratic Party musarudzo yemutungamiri wenyika. Vaviri ava vari kupinda musarudzo iyi paine musiyano mukuru pakati pemapato maviri aya. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidzai vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tichange tichitaura nemadzimai akasiyana-siyana vanogara muno muWashington, avo takaona vachiratidzira pamuzinda weZimbabwe uri muWashington DC vachitivo havasi kufara nemamiriro akaita zvinhu kumusha. Regai tiende kwavari tinzwe kuti ndivanani uye zvekuti zvii zvavanga vari kutaura pamusoro pekuratidzira kwavanga vari kuita.
Chaita kuti ndiye panapa ka ndechekuti neno handisi kufana nesituation iri kuZimbabwe. Ndoda kuratidza kuti handisi kufana. Zviri kuitika kuZimbabwe hazviti korekti. Chiripo ndechekuti vanhu vashoma ndo vari kudya upfumi hwenyika yese. Isi tichiona moto tichisafa, vanhu havana chikafu, vanhu havana mari, havana magesi. Hatina siyo petro chae unono raramu kiu entakuti aiwa taneta nazo taneta ne ujani, taneta ne kupiwa taneta ne kuopresi bane wani endisukuti kana vato zitaza ngawa chibu taneta
sakataka tarisa mamira kaita juru parijina munuona pane zija sandu kaire mfure ene ura kizira kwa maita
ea zisa tofana kusandu tikaramba taka isa presha kudaya osoa zino tofana kusandu kabuko tiso anu achu tiso wari idile Zimbabwe tisto kana kutaona kuti hatisi kufara nazvo and iwo reaction yayo tokatidza kuti vari kutoona kuti hatisi kufara saka tikaramba takadai zvichatoita chete and hatimiri kusvika zvaita tinongoti vanhu veZimbabwe ngatisanetei ngatisanetei isi tikaneta ivo vanenge vatowanawo mukana wekuti varamba vachikoti zvii vachingoti dzvanyire ngatiti zvatatanga kudaiwo so toramba tichishingira toramba tichipusha toramba tichienda mberi kusvika zvaita
ndinondifadzwa matinenga ndiri chizvaro cheZimbabwe anogara muno muWashington Sandipa sungu ya suri ya mulo mungwara nasi, sungu ya kofi, zaka terera, zaka taurwa. Nia nanda za angu zumu Zimbabwe, zaka tumuka July 31, kati sangane, kiti soropoza, kutaza kwa government yedu, inowa iyo zano pie, kukawanu, chawarufa na kukua, chikafu, ya uki pie, right now, sungu ya kofi, ati sungu ya kutuma doctors, kawana equipment, ne PPE, yekuti vakwanisa kushanda mazinesis ari kutya kuenda kumabasa inini sechizvaro chitori kuZimbabwe chinogara muno mudiaspora ndakazvipa onas the onas only over the Zimbabwe ari kumusha asi it's on me as well saka taura tikaramba tichingotaura kuti pauri ipapo ita zvaunokwanisa kana uchikwanisa kuti unyore something on WhatsApp kana uchikwanisa even kuenda paFacebook or even on Twitter you know kuti that it has an impact nokuti izvozvo nomasoti vayo ari kutsidzira government yedu achitarisa kuzva muri kunyora saka zvirongo zvoni unokwanisa kuita have empathy semwana ari kudiaspora about the people vari kukuzimbabwe
tombotarisa kuti muri kuratidzira panguva iyo chirwere checovid-19 chiri kurura imo muno muamerica nekuzimbabwe pane zvamakaita here kuti mugadzirire kuti musazowanikwe muchibatira chirwere ichi kana kutapurirova
taura kuti munhu wese ngau yaakapfeka mask uye nehand sanitizers yako usamhorese munhu usahage munhu nekuti ndokufasa kunoita chinhu saka vanhu taungana takasangana pano tiri 6 meters apart tikutaura tichisangana asi tichiziva maguidelines
takumhoresai mose inini ndiri chizvarwa chezimbabwe tandibudisa kubva kumba kuuya kuno mumwe muWashington DC munova mandinogara chinhu 1 chandinetsa chaitika kumusha chekuti vanhu vatadza kunoratidzira zviri kuvarwadza mukati mekurarama kwavo kuZimbabwe asi vanhu vanga vakapa od kuti vachange vachiprotekta nekuseva nyika ndivo vaenda kunogaririra vanhu vari kuvaita kuti vavepo pazvinzvimbo izvozvo havana kuda kuvaone munhu ndosvandisimudza izvozvo zvaindirwadza kuti of all people masoldiers nemapurisa anogona nga achikuchengetedza kwete kutyisidzira vanhu nekuti zvatiri kurwira izvi hatiri kurwira kuti munhu wana abvute sezvipika hurumende iri kuri kurwira kuti munhu wese abvute kubva kunewo mapurisa acho neiwo masoldier asi nyange covid haina kuda kuti indimise nenyaya zvakaona kumusha
Days, vai mai wana mukana wekutaura navo masoja nemapurisa aya maiti chii dai vanga vakateerera parizvo
dai daiwa nanguva yekutaura nemasoja nemapurisa daivaudza kuti makwapa mhiko yekuti mutange muchidzivirira nekuprotekta nekuseva nyika
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington uko ndiri kutedzeka
tinotenda Marvelous nechirongwa chawatipa nhasi iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri muchirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu Our lives.
Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nasi muchirongwa taita rombo rakanaka rekubata muimbi wemusambo wesungura mukoma Chamson Boroma vanotungamira chikwata che Orchestra Kings kuti timbokurukura nezvavari kuita semuimbi munguva ino ye lockdown togamuchira nemufaro muchirongwa chedu mukoma Chamson
inofara kumajunga makadini ikoko.
Aiwa kunotire wapenyu chose mkoma Chamson. Tatiti mbonzwa nasi kuti imi semuimbi muri kurarama sei munguva ino ye lockdown vanhu vasiri kubvunza kufamba famba. Tinoona kuti hamusikwanisa kunge muchiita mashow amunosimboita.
Mukoma pakati omiri pakanyanyisa kuoma zvakanyanyisisa kana tripa nauye kuti tingashanda zvakadini tiri munguva yakadai ye COVID-19. Tinoona mamusicians vari padambudziko rakati kurei nekuti vazhinjisa mamusicians vanongomira nekuita mashows avo sezvo munoziva kuti nyaya dzemaroyalties dziya dzakaenda kare kare dziya nekuda kwechinhu chinonzi pirates. Saka mamusicians anga ari kurarama kana kuti toti anorarama nawe mashows. Saka zvinhu zvakatiomera zvikuru kusanganisira neniwo nemamwe mamusicians.
Saka muri kurarama sei kana musiri kukwanisa kunge muchiita mashow nguva iyo ino ye lockdown? Muri kuwana rubatsiro here kubva kana kuhurumende kana kune mumwe masangano?
Mabvunza mubvunzo wakanaka chaizvo. Kurarama kwemaartists kwakaoma panguva inoiyi, kwakanyanyisa kuoma zvakanyanyisisa nekuti hakuna zvakanyatsosimba kana kuti zvingati zvasimbaradzwa kubatsira vaimbi kusanganisira neni wacho ndiri muimbi. Saizvozvo hakuna zvati zvasimbaradzwa kuti zvingabatsira vaimbi kusvika pari zvino kubva zvatanga COVID-19 muna March. Saka we are totally grounded, we are stuck, hatina pekuti tingati todini pakati omei.
Tiri kuonawo vamwe vaimbi munguva iyo ino ye COVID lockdown vari kutowanawo mukana wekunge vachigadzira nziyo itsva. Imi mune zvamuri kuitawo here kudivi remimhanzi iroro?
Tiri panguva iyo ye lockdown tiri kutoshanda zvekare zvimwe zvishandwa zvatoda kuti tizoburitsa pamberi apa. Seni ndane maalbum anokwana maviri nekuti ndine album rananga ndatopedza ndatotarisira kuti ndogona kuriburitsa 13 June. Ndopatada kuburitsa album iroro pabirthday rangu ndikati ndongoriburitsa pabirthday. So hazvina kuzofamba saizvozvo nekuda kwecovid iyoyo takaona kuti tiburitse album. Vana vagara mudzimba, album rabuda rinoda kupuwa airplay. Rapuwa airplay at the same time ropromotwa album nemashows. So ndakabva ndagara pasi ndokuona kuti hazvindibatsiri kuti ndiburitse album rongoenda kuretio. But vatsigiri vaya vanenge vachida kuzoona chamu wacho vachitenderera achiita mashows kupromota album. Saka zvakangohoda album yeriya. Ndobva zvandipa mukana zvekare wekunorekodha rimwe album. So pane maalbum maviri.
Mune kambo here kamungati aka ndiko kari pamusoro pane dzamakaburitsa pamadamba refu maviri enyu aya?
Chokwadi ndine singu yandaburitsa pari zvino inonzi Nhoroondo. Ndo iri paalbum randambo reva iri rinonzi Gamba Remoyo. Zvakaita kuti ndiburitse singu iyi inotaura nezvenhoroondo yemagamba rwendo rwakafambwa nevakavamba chimurenga ichocho. So ndakaona kuti tava pedo kunosvika kuHeroes Day, Defense Forces Day. So ndakaona kuti nini zvakandikoshera kuti ndochingobvisa singu iyoyi yoenda kuvanhu weigamuchira woinzwa albumu iri rakamira riri pastandby kuitira COVID painonzi yamboreruka zvishoma albumu richiburitswa, asi singu yambotungamira nekuda kwekuti iri kutsanangura Nhoroondo yeZimbabwe sezvo tatarisana nezororo remagamba. Ndoo pfungwa dzakandipinda kuti chirege ndingoburitse singu iyi asi iri paalbumu rinonzi Gamba Remoyo. Ndinotenda mukoma Jonga.
Aiwa, nesuwo tinotenda zvikuru mukoma Chamson nekuwana nguva yekutaura nesu. Manga makateerera kumuimbi wemusambo weSungura mukoma Chamson Boroma vanotungamira chikwata cheOrchestra Kings muchirongwa Upenyu Hwedu anokuonekaya nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7. Ndoti ngatisanganei zvakare svondo rinouya tichipakurirana chimwe chirongwa cheupenyu hwedu. Murara zvakanaka vateereri.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Huwandu hwevanhu vafa nechirwere checovid-19 munyika hwakakwira nezuro kusvika pamakumi matanhatu nevanomwe. Vanhu gumi nevatatu vanomiswa mudare muHarare vachipomerwa mhosva yekuratidzira zvisiri pamutemo. nasi rangariri zuva rasvitsa makore maviri kubva pakapfurwa nemauto vanhu vatanhatu vakafa muHarare. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha, dzitumirei ku studio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele.
Kola mugela emoyeni ngenjabulo ngomgqibelo mhlaka 1 kuNcwabakazi 2020 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ekuyingozi kakhulu ngawendlela abantu abamangayo emabhanga lapha abazathela nomkhuhlane.
Inani lasebebulewe ngomkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe likhwelile njalo izolo laya kumachumi ayisithupha lasikhombisa 67 ngemva kokubhubha kwabantu abalichumi lane.
Uhulumende wabahuquluzi uyathusela, uyabulala, wenza konke okubi kwenzela ukuthi abantu bebuyele emuva.
Abanye babantu ababotshwe izolo abagoqela isikhulumeli se-MDC Alliance uFadzai Mahere lomlobi uTsitsi Dangarembwa bamiswe enkantolo namuhla. Kukhunjulwa abantu ababulawa libutho ngosuku lwanamhlanje ngo-2018, iningi lisithi uhulumende ulokhe engakagcwalisisi izeluleko zeMohlante Commission. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inani lasebebulewe ngomkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe likhwelile njalo izolo laya kumachumi ayisithupha lasikhombisa 67 ngemva kokubhubha kwabantu abalichumi lane 14. Ugatsha olubona ngezempilakahle luthi abantu laba ngababhubhe kusukela mhlaka 26 kusiya kumhlaka 31 kunyanga le esisanda kuphuma kuyo. Abalichumi babo ngabe Harare kuthi oyedwa ngowakobulawayo. Omunye njalo ubehlala eManicaland kuthi ababili ngabe Mashonaland West. Idolobho leHarare yilo elihamba phambili ngabantu asebebulewe yi-COVID-19 abangamachumi amane lanye 31, lilandelwa lidolobho lakobulawayo lona elilamachumi phose amabili 18. Ababanjelwe umkhuhlane izolo njalo bangamachumi phose ayisishiyangalombili 77. Lokho kukweze inani lasebefunyene belesifo lesi ledlula inkulungwane ezintathu 3169. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele siphathamandla senhlanganiso esebenza lozulu eBulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Michael Mdladla Ndiweni.
Kuyingozi kakhulu ngawendlela abantu abamangayo emabhanga lapha abazathela nomkhuhlane ngoba abantu bayaminyana, bayafuqana, abantu babekhohliwe vele bengathi abakaze bezwe ukuthi ke ubhubhane lukhona lapha emhlabeni. So kungathi ke imikhankaso ingayenziwa kakhulukazi laba abalesikhathi sokufundisa abantu bayifika endaweni ezinjengamabhanga lasemzileni yezimota, kodwa kungagcini khonapho ukuthi ke le mali ibekhona emabhenkuzi abantu bengalayini lokuthi amabhasi abekhona abantu bengalayini belalini amabhasi ngoba nxa befonele amabhasi lapha nake kutsho ukuthi abantu bengathelana imikhuhlane. Akulungiswa indaba ye-transport, akulungiswa indaba yemali ukuze abantu basuke bengaminyani.
Njengenhlanganiso esebenza lozulu liyabakhuthaza yini abantu Ndiweni ukuthi balandele indlela ezihleliweyo zokwenqabela lomkhuhlane ezifana le social distancing kanye lokugqoka ama mask.
Lokho sikhuthaza abantu ukuthi bananzelele umkhuhlane lo, bagqoke ama mask, bageze izandla ngesepa kumbe ngama sanitizer. Kodwa usizi ukuthi abanye abantu yabona umuntu evale umlomo amakhala segcekeni evele ekhohliwe umbone donsa imask nxa sethi wabona amapolisa nxa ihamba endleleni, okutsho ukuthi vele nje abantu bekubenzela nje ukuthi kuthiwe benze. Abanye even abanxa behlangana abangani bawo baba bevele bengagqokanga, abantu bayathemba ukuthi umngane kalawo umkhuhlane. Kodwa ke lo mkhuhlane lo usengabamba even ngubani, ngokunjalo kuyadingeka ukuthi even usiyahlangana umngane wakho ugqoke imask ukuze uzame ukuzivikela kanye nemoli yakho lalabo abathandayo.
Umnumzana Michael Mdladla Ndiweni yisiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association. Abanye babantu ababotshwe izolo ngemva kokuphatheka kuhlelo lokutshengisela abagoqela isikhulumeli sebandla leMDC Alliance uNkosazana Fadzai Mahere, lomlobi odumileyo unkosikazi Tsitsi Langarembwa bamiswe emthethwandaba weHarare namuhla beseteswa icala lokutshengisela ngaphandle komthetho. Umantshi ukhulule abantu laba ngemali yesibambiso ibail ezinkulungwane ezinhlanu umuntu ngamunye. IZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi kubotshwe abantu abangamatshumi edlula ayisithupha phezu kokutshengisela kwayizolo. KoBulawayo khona inkantolo ye High Court ilaye amapolisa ukuthi aveze umnumzana Tawanda Muchehiwa kungakedluli amahola angamatshumi ayisikhombisa lambili 72 hours. UMuchehiwa uvikwa ethethwe ngamapolisa ngolwesine kuze kube namuhla akakasiwa emthethwandaba njalo akwaziwa ukuthi ungaphi. Umsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafaspanda usole ukubotshwa kwabantu laba esithi kwephula amalungelo abo.
Lokhu kutshengisa ukuthi laba bantu ngamagwala, yibo abagcine sebesenza i-demonstration. Ngalokho sithi i-demonstration le eyabantu iphumelele kakhulu. Kodwa lokhu akusithusi ngenxa yokuthi vele uhulumende wabahuquluzi uyathusela, uyabulala, wenza konke okubi kwenzela ukuthi abantu bebuyele emuva bafinyele bathi finyo finyo ngoba uyesaba nje lesithunzayo. Siyathaba kakhulu thina abe-NDC Alliance noma singasithe esiqoqele umhlangano i-demonstration le ngesikhiwa. Sibona ngani abaqoqileyo baqoqe ngobunono. Uhulumende ethi sithi uzadubula abantu emelele ukutshaya abantu kanti atshaya i-tactic, abantu bazihlalela ezindlini kwagcina beswele abakwenzayo. Yikho ke siyabonga mahlaba ezulu azange sibone udlame njengoba thina vele ethi sibona ukuthi laba bantu basimelele ngemkhonto lezibhamu lamahloka lezingqamu bethi befuna ukwenza i-genocide yona liyana abayenza nge-50 brigade.
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngumsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance. Sixoxe njalo lelunga lezanu PF umnumzana Believe Gawule.
Kanti mina ngicela ukubuza ukuthi kanti shiwa abantu laba bakhuluma ama human rights, hayi 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 ayisiko ama human rights kataqalisela ngapi? Asibuyeleni phela sikhangeleni lo monakalo kwamhla ka January labo kwabantu balahlekelwa impala. Abantu uhulumende wacinise sisebenzisa imali yakhe eningi kakhulu encedisa laba bezitolo abathabalelwa izitolo, kanti izitolo lezo njengoba zingeza abantu laba zamelayo zazidilizelwani abantu babelinyazelwani laba bantu oh nazokuphelela ukuganga kwabantu laba so kuthiwa human rights human rights where do you start measuring ilokuze nyama human rights xa usenza into eqondileyo kuloku ganga la ngako akusoze kuvumakale lokho ebantwini uhulumende ukukhangele uyakubona yikho ke imizamo yabantu bonke abazana uPF babezama ukuthi bavikele uhulumende wabo uhulumende xa ekhitshwa ukhitshwa ngokhetho abalungiselela ukhetho olubuyayo hayi cha ubudlwangu udlwangu lobudlova lobo sibubonayo abantu laba babehamba betshisa amathaya emgwaqweni bevalela labantu abafuna ukuyezibhedlela emgwaqweni kwesokuthiwa khona hayi ilungelo lwabantu ilungelo labantu ilungelo labantu abantu bezenza ubudlova obunjalo
umnumzana belief kaule lilunga lezano PF Zimbabwe ubekhumbula abantu abayisithupha abadutshulwa babulawa libutho ngosuku lwalamhlanje ngo-2018 kudlakela olwaqhamuka ngesikhathi sokutshengisela abanye besithi iZimbabwe Electoral Commission yayisiphuzile ukwethula impumela yokhetho abanye batshaywa balimala kakubi abalwela amalungelo oluntu abafana labeZimbabwe Peace Project bathi okudanisayo ukuthi izeluleko ezethulwa yikomishin eyaphenya isehlakalo lesi eMohlante Commission ezifana lokuthi amabutho kumele abuyele enkambeni zawo azikalandelwa ngoba nanku amabutho alokhe enyakazela ezitaladeni njalo ehlukuluza uZulu lokhu kugcizelelwe yizigodlo zamazwe afana leNetherlands leMelika zona ezithi imoli zabantu abafayo zilokhe zingakahlawulwa kanti lamasotsha abulala abantu laba alokhe engakajeziswa kodwa umphathintambo obona ngokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mutswangwa utshele iStudio 7 ukuthi uhulumende uphakathi kokuzigcwalisisa zonke izixwayiso zeMohlante Commission. Wengeze wathi amabutho asezitaladeni ngesizathu sokwehlisa ukumemetheka kwecoronavirus. Kepha igqwetha umnumzana Jabulani Ndlovu uthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa usekuvezile kwacaca ukuthi akawahloniphi amalungelo.
Bona bathi bethatha umbuso kungani bazimisela bakwenza kwaba yinjongo yabo ukuthi behlukumeze amalungelo abantu. Ngoba selokhu bangenayo akula langa or akula sikhathi lapho bakhe behloniphe khona amalungelo abantu. Owayizolo khona njengakho kuveza nje ukuthi bazimisele ukusebenzisa laloba yiziphi indlela ukuthi behlukumeze amalungelo abantu. And ukubotshwa kuka-Obey kuyikuthuka isisekelo sombuzo ngoba nxa uzabopha umuntu oligqwetha oyabe esenza umsebenzi wakhe kusho ukuthi labo obamelayo abaphephile neze kodwa ma sikukhangelisisa akumangazi ngoba abakuqalanga kathesi anje nxa sinanzelela umbe sikhangela okwayenzakala emavikini adlulileyo kwabotshwa amagqwetha othabani impofu omakanza labodumzane kobulawayo so i-government yananzelela ukuthi akula nto eyenziwayo lanxa bengaze behlukumeza amalungelo abantu lanxa ngaze behlukumeza amagqwetha ngokwenza umsebenzi wabo
ilanga lalamhlanje kulapho eminyakeni emibili edluleyo esibone khona amasotsha edubula ebulala abantu njengoba ebegcwele ndawana yonke wona amasotsha njalo izolo lamapholisa singathi abantu bengaba besabile ukubulawa yini futhi kumbe besabe umkhuhlane we-coronavirus
amapholisa ebebhoda indawo zonke esethusela abantu njalo itshela abantu ozabonakala ephandle kumbe ozaphatheka ekutoyitweni uzatshaywa njalo uzabotshwa so kuyisimanga ukuthi sibe lamapholisa angela nhlonipho lesisekelo sombuzo ngoba akule esisekelweni sombuzo ukuthi umuntu ma engabe esenza icala angithi ukuthi khona udoyito yalicala ma umuntu engabe esenza icala akula lapho ovunyelwa khona ukutshaya kumele abotshwe ehanjiswe emthethwandaba kodwa kwenzakala eZimbabwe ukuthi abantu bagcina besesaba ukuthi bephume kumbe into izolo bagcine besesaba ukuthi bephume ngoba bayakwazi ukuthi khona amapholisa ahloniphe isisekelo sombuzo
Umnumzana Jabulani Ndlovu ligqwetha sixoxela eSeharare.
Lamlela ntwandwe,
lamlela ntwandwe,
lamlela mshweshwe,
lamlela namba wakho wembula.
Kweze maphandleni lamhlanje, indlala eqhubeka idlisa uZulu imbuya ngoluthi ngamandla kanye lokudula kwezinto sokusenza abantu abaningi baphile ngokucela njalo nje kubomakhelwane. Kubika intathelizindaba yethu uAlbert Ncube.
Izakhamizi ezigoqele Studio 7 ezigabeni ezijiyeneyo zeMathabeleland South ezigoqele Plum Track ezeGwanda laseBedbridge zithi zidinga ukuphathiswa ngokudla ngokuphangisa ngoba zilakho ukubulawa indlala lonyaka. Igciwane le-coronavirus eselivalele uZulu emakhaya lalo selijeye izakhamizi zingela le ndlela zokuziphandela. Isakhamuzi emajiya emathetsheni unkosikazi Aletha Ncube uthi sebephila ngokucela ukudla kulabo abahola ukudla okuvela kuhulumende.
Khonapha siyezoka ukuthi ekuseni sipheka amajodo abantwana badle, ntambama sesigoqoza kokokwizimputshana okukhona. Labantu abahola i-social welfare balutshwane, yibo abethi kwesikhathi omnyanga ahola i-social welfare uhambe ecela kuboleka igogo ukuthi mhla uthe wazuza ukudla lawo ukwanisa ukumbisela igogoko leliyami. Hhayi, simasimanga kahle. Besicela ukuthi ngaba kithi laba amadona abasezivela abasinika ukudla.
Amazwi kamancube agcizelelwe ngunkosikazi Mati Moyo oyisakhamuzi emawane yena odwa uhulumende kumele engeze uncedo alupha izakhamizi.
Uyazi ngakade beholisa baholise wonke umuntu, hayi khona ukuthi akuyakhethwa. Okukhetha kubo omunye engabeki imbiza eziko kodwa hambe ecela impuphu ephethele umgane, ecela impuphu ebantwini. Abagogoko amabili ungaba lo mnyama uhola elibolileyo.
Ukuqonga kwentengo yempahla ezitolo sekutheningi lingasenelisi ukuthenga ukudla okugoqela impuphu. Kujesini isakhamuzi emawane umnumzana Gabriel Uphondo.
Indlela ikhona kakhulu sibili, kuyahlupha sibili ezisuku ngoba sokubamba nje kwenkani ukuze uphile ngoba vele akula lutho ngoba ungananzelela ukuthi 50 kg 2000.
Isakhamuzi ePlumtree unkosazana Nokuthulani Leya laye uthi ngaphandle kuncedo oluphuthumayo abantu abaningi balakho ukubulawa indlala lonyaka. Amazwi akhathekelwe nguPrecious Gala ohlala eKhezi. Usobhuku emselamanzi esitezi umnumzana Gordon Ncube uthi iningi lezakhamizi selizemba egolide njengendlela yokuziphilisa.
Lapho abantu bakithi makho usosabathola ngenxa yendlala, sebedingi sebegijimela umkuthi uyatshaya iganga, sebedini iziganga sikiloku ukuthi bazama ukudinga imali idlala nxa engangakuthi azuze i-2 points abasadli.
Inhlanganiso ye-World Food Program ebisiza izakhamizi emaphandleni ngokudla ithi idinga usizo lwemali eyizigidi zamadola angama-$250 million $250 million yokuthengela izizalwane zakuleli eziyizigidi ezine ukudla. Kusenjalo uZulu emaNdebeleni seveze ukufuthelana kulandela ukubhubha kwamnumzana Parents Siri obe ngumphathi ntambo ezokulima. Iningi elifana lomnumzana Msizi Gumbo lithi uSiri bekungamelanga aphiwe inhlonipho yokuba liqhawe lesizwe ngoba elesandla kudaba lombhuqazwe wegugrawundi.
Nguye uParents Siri lomnangakwa lomgabe labanye babo bakuzana PF ababulala abantu abaningi kakhulu eMidlands lemhlulweni neMathabeleland.
Ocubungula ezombusazwe umnumzana Bekezela Madumafuzwayo yena uthi ukufuthelana lokhu kuveza ukuthi ikomishini yokukhumisana umlotha e-National Peace and Reconciliation Commission ayikayenzi umsebenzi wayo.
Isesele umsebenzi omkhulu ekudileni le ndaba yegugurawundi lokuzokhulumisana labantu bedelise inhliziyo ulaka lonkolusebantwini lolu luyehle luphele.
Umongameli Emerson Mnangagwa uchaze uShiri njengeqhawe lamaqhawe lapho ebekwa izolo. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Siye kuhlelo lwabesifazana silo Sithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lelami osithandekile Mhlanga. Lamuhla sixoxa lonkosikazi Carter Richards, ongumgcini sihlalo webandla le-MDC ku-Welsh Branch eBhilithane. Sihlaziya ukutshengisela okwenziwe ngabantu izolo phandle kwelizwe laselizweni besola abathi inkohlakalo eselizweni.
Hayi, ukuphuma kwabantu emazweni kube into enhle kakhulu, njalo kudingisela idemokhrasi ukuthi amanye amazwe sibili ayemukela idemokhrasi njalo ayalandela imithetho efakwe elizweni ukuthi abantu kufanele badingisele ngokukhululeka bengayithuselwa. Kungalakuvikela ukuthi batshengisele insolo yabo, ngoba kuvele khona kulilungela abantu ukuthi uma kulento abayifunayo batshengisele esilungu, ukutshengisela kwakhona kungekho violent, kulandela umthetho obekwe lelizwe. Kuyinto eqakathekile, kuyinto enhle kakhulu, and abantu baphumile ngaphezulu eBritain, hhayi uyazive kukuhle kakhulu kumangalisilela ukhanda, uyazi bedingisela ukuthukuthela ngento ezenzakalayo elizweni. Ungakhangela ukuthi ucorruption leyana imali abayithathayo iyakwanisa ukuba isustaine ilizwe lethu.
Ungathini ngendlela amapholisa aphethe ngalo lolu daba eZimbabwe? Sibona labesifazana ababotshiweyo ngokuthiwa baqoqa ukutshengisela lokho kumbe batshengisele.
Kukhanya ngani eZimbabwe umthetho ukhona ubekiwe ukuthi abantu ba-express ama-freedoms of all kinds of expression, la ukusula ngendlela ezithiyeneyo, kodwa umthetho wakhona ungavela uwupractice, uwufake into practice, ukhanya sukhambani zinjalo. So kuyinto engani iyakhambanisa abantu ezimbabwe ukuthi kathi osokuyikho sokufanele sikwenze kuyini. Siyakubona nje ukuthi ihulumende yeZimbabwe iyabreak i-record yeku-abuse ama-human rights of all kinds, violation of human rights of all kinds, be they sexual violation, be they human rights, be they freedom of expression, lapho kuvala abanye bebotshwa abamarginalis abayibo abathabi bezindabo abasinikeza izinto ezenzakalayo elizweni, kunokuthi bona bekhangelele ukuthi babunge abantu abazingabona labo xa beveza ukugaga okukhulu okungaka. Kuyisipho esinikeza ihulumende ukuthi khangelanini lapha kulento embi eyenzakalayo, kodwa ihulumende wonke umuntu oveza into ezinganalezo ukhanya ngani esenza into embi. Sase sikhanye sengikhanyela ngabona abantwana futhi abanye abankazana awe-university laphana abanye akazebe-demonstrator ngokuthula belandela umthetho obekwe yiwo ihulumende, but phicine bebotshwa njalo. So ngasikwazi ukuthi uhulumende wethu usefuna ukuthi senze kanjani, njalo sibone ukuthi lapho xa kufakwa lamapholisa ezindaweni namabutho abayibo abathi afanele basigcine basikhangelele basivikele thina ekubeni kuvela ezindaweni ezithiyeneyo, kodwa asikwazi ukuthi kathi sebevikelaphi, kahle sasikwazi ukuthi kuhamba njani.
Ubona ikusasa injani njengoba sokusobala ukuthi abantu abangeke batshengisela ezitaladini? Ungathi uhulumende kodwa umbiko uzitholile yini ukuthi abantu abajabuli ngayo ovela kwamanye amazwe, kumbe ubona iphumelele ngokuthi abantu abaphumanga baya ezitaladini eZimbabwe?
Hayi, uhulumende weZimbabwe yena uvele kalalele, ngoba uhulumende olalela isizalwane sayo okwakufanele akwenze ekuqaleni khonapho uma abantu beqala ngokukhuluma ngama-demonstrations lawa aka-31 July, kwakufanele ukuthi babize abantu abamele amalunga lawo ayekhuluma ngama-demonstrations bahlale lawo phansi bebalalele bethi kathi siyezwa ikhuluma lapho kuthiyasolasola usolweni kuyini, kasihlale phansi sikhulume sibumbe into sindawonye. Kodwa sezwa lo munye nje uthina masa laphana ikhuba ukuthi abantu kufanele bechaywe kaesiyama-demonstrations, kathi abantu bazatshala njani?
Leyo bekuyingxoxo lonkosikazi Carter Richards, umgcini sihlalo webandla le-NDC kugatsha le-Welsh Branch eBhilithane. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo nizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami osithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Sibongeke usithandekile. Siziqhubeke ezosuku ngohlelo liphuma lendaba siluphiwa lijahe elidala uChris Gande.
Ngali tshona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana uMfundisi Molo, umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party.
Kuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga ukuba ingxenye yohlelo lwanamhlanje baba Chris Gande labalaleli. Thank you so much.
Ungasitshela ukuthi ubona njani lokhu kade kucatshangelwa ukuthi kungenzakala kodwa akwenzakalanga? Kungakuhambe njani?
Thina savele sakusola kusukusela ekuqaleni lapho esazibuza khona ukuthi laba ababezithi bayahlela lolu bhikisho okwakubenza benike uhulumende kaMnangagwa amalanga angaphose fike 30 kumbe ngithi inyanga yonke inothisi yokuthi bazabhikisha okwakuyikuyini, ngoba sananzelela ukuthi uhulumende weZANU-PF asohulumende ongamnika ithuba lokuthi umazise ukuthi kule nto ofuna ukuyenza athule nje agoqe izandla ukukhangele. Sasibona ukuthi nje ngamadobhe nje kudlalwa ngempilo zabantu. Uzananzelela ukuthi sokuvela kathesi ukuthi lolu bhikisho lungani beluthatha futhi laseceleni lwabantu bezanu. Ngabona ubonile ukuthi Politic Bureau isuspendile abanye abathize ukuthi abatholakale belama flyers alokwenza lokuthi bekumele kubhikishwe nakhishwe uMnangagwa. Kungakho besihlala sikhuza abantu bakithi ukuthi hayi abake bayekele ukuba ngothathekile bengene entweni ezingaso zabo, ngoba lokhu bathola izikhathi eziningi sebelimala kumbe sebebo ocha abanye sebesifa befela into zasempumalanga ezinyeke zasinika ukuthula singumthwakazi wonke jike.
Manje ngokubona kwakho kuyini okumele kwenziwe ukuze kube lenguquko ikakhulu nxa sikhangele udaba lwenkohlakalo i-corruption elizweni?
Ekuzima baba Gande labalaleli ukuthi singathi thina i-corruption ingaphela kuleli lizwe leZimbabwe. IZimbabwe yavele yafoundwa ngamanga le-corruption ngo-1980. Uzakhumbula ukuthi ngabo 80s sake saba labo Willowvale scandal ababekhokhelwa ngabo Chris Nyakumbo labanye bonke abatshontsha izimota lakho konke. Kwabuya ngabo 1998 oKumbirayi Gangayi badla umumbu welizwe eGMB abazange benziwa lutho, baprotectwa nguyena lo uhulumende weZANU-PF. Kwathi ngomnyaka wabo 90 something futhi ofananayo kanjalo, oChikore banatha ifiweli betshontsha amafutha, uhulumende weZANU-PF wabaprotector. Ziningi izinto eseziyenzakele kulo uhulumende kusukusela ngo-1980 kuzofika kathesi, okusitshengisa ukuthi emuva lengabo 80 abantu babengakunanzelela ukuthi igovernment yeZANU-PF icorrect. Lokhu kutsho ukuthi akulandlela iZimbabwe engaguquka ngayo kudaba lwezocorruption. Uzakhumbula ukuthi lawo Robert Mugabe esabusa kwazo wavuma ngomlomo wakhe ukuthi emarange diamonds khona ngale kutshontshwe ama-diamonds awetsa 15 billion.
Labo abathi bona iZANU-PF isuke esihlalweni, abathi bona ZANU-PF must go, ubona ungani yindlela yini engasebenza ukuthi kube lenguquko elizweni?
Sibonile ukuthi thina labantu laba ngamanzi leparafina kufana lokubopha ubabhemi lenkomo, asikwazi ukuthi sithi ZANU-PF must go, ngoba kwasekuqaleni vele kayifaka ongakithi esiyithi esikufuna inkululeko yabantu bakomthwakazi. Sizimele sisodwa ukuze lalesi sibungu okuthiwa yi-corruption singaphili kithi, ngoba vele abantu bakomthwakazi bayaziwa bayahlonipha njalo i-corruption kumbe ngithi ubusela kakukho egazini labo, kanti abantu bempumalanga ubusela busegazini labo aba ubuningi babo.
Okokugcina ungavalelisa abalaleli
ebantwini bonke kakhulu kusapho lukamthwakazi, ngithi sokungathi uNkulunkulu engasiphilisa asiphephise kulolu bhubhani lwe-corona osolubhubhise umhlaba lwaqeda lezihlobo zabangani bethu. Engingakutsho mina njengomongameli we-MRP ukuthi hayi, nxa lolu bhubhani ludlula siyaphakamisa izinga lomzabalazo wethu, singena ebantwini sichumayela ivangeli lokuthi umthwakazi makabuye ukuze sihlukane lalaba abelizwe leZimbabwe abaphethwe yibusela ubudlova lokubulala lakho konke osokwenze abantu batshintsha babazinyamazana.
Lo
ke bekungumnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party ebesixoxa la kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilani.
Siyabonga Chris ngohlelo liphuma lendaba elishone lendaba. Ukuziphetha ezakusihlwa sikhangele ebezihamba phambili. Inani lasebebulewe yi-COVID-19 eZimbabwe likhwelile njalo izolo laya kumachumi ayisithupha lasikhombisa ngemva kokubhubha kwabantu abalichumi lane. Abanye babantu ababotshwe izolo abagoqela isikhulumeli se-MDC Alliance uFazai Maere lomlobi uTsitsi Dangarembwa bakhululwe inkantolo namuhla. Bekukhunjulwa abantu ababulawa libutho ngosuku lwanamhlanje ngo-2018, iningi lisithi uhulumende ulokhe engakagcwalisi izeluleko zeMohlante Commission. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona njalo ezakusihlwa kusasa. Olivalelisayo umuntu ngamilinkomo.